Vachitaura nevatori venhauku Cresta Oasis Hotel, mutungamiriri weTriple C vaNelson Chamisa vati basa rekutsvaga vachamirira bato rapera.
Tambira mazita akabva muvanhu muruzhinji rweZimbabwe kumativi mana enyika, maconstituents ese kumawadhi ese. Tine mufaro mukuru kuti tine makandidhetsi akasimba achange achikumbidzana neZANU PF kuti tinge tichibudirira musarudzo dziri kuuya isi. Mazita atovapo, vakasarudzwa vatovapo, veruzhinji vari kuziva munharaunda dzakasiyana siyana kuti ndivo vakasarudza. Changosara kuti tizoti finalist ichabuda zvayo painenge yava kuzeki.
Vachamisa vati havangatauri mazita evachamirira bato ravo, vachiti vanozovhiringwa nebato riri kutonga reZANU PF. Vachibvunzwa neStudio 7 kuti danho ravo iri harizounze kupokana here munguva yesarudzo dzaswedera, vachamisa vati havaoni sekudaro.
Changosarira kungoshambadzwa kunodikwa. Saka isu hatina zvokuti kune gakava kana kune bopoto ungagumbuka zvazvo mumba here. Ndezveruzhinji, ndezvekutumwa. Ungatsanga kuti hauna kutumwa, kunoita basa. Asi unenge uchida kunoita zvimwe.
Vataura vakamirira sangano range richitungamira urongwa hwekusarudza vamiririri kana kuti Candidates Independent Selection Panel vaPraise Moyo vati vanofunga kuti vakaita basa nemazvo.
Zvakabuda ndezvekuti prosesi yedu yakaonekwa yakachena ende tapedza izvozvo takazodzoka tikazokombaina mazita evanhu vanopreviewa nemacitizens ndiwo achazosubmita kupati nhasi uyezve neripoti yemakondatiro achaita kuzo.
Imwe nhengo yedare reNational Assembly vari kubato reZANU PF vaJoseph Chuma vati TCC iri kukundikana kusarudza vachaimiririra, izvo zvoita kuti vapomere bato reZANU PF zvisina maturo.
Tinogara tichiita maelections navo vachibvisa mazita evanhu vavo vari kukwikidza maelections iwavo. Hapana chakamboitika kwavari, havana kuurayiwa, havana kudyiwa, havana kutsakatika. Saka nhasi zvavanozoti vari kuhla kuti vape vanhu mazita evanhu vachavamirira zvimwe chireve izvozvo. Izvo zvinongobudira chete pachena kuti iyo TCC yaratidzira kuti haigone kuronga zvinhu zvayo. Vakatadza kuita zvinhu zvavo, havana mastrata apa navo vari kuhla manje kuti makandidati avo sezvo vakawanda kudai vachavaita sei sisi vasina kuita maprimary elections apa.
Vanoongorora nyaya dzezvematongerwo enyika vakarerekera kudivi reZANU PF vagadzira chirumanzi vatiwo zviri kuitwa neTCC mahumbwe.
Mahumbwe hazvishandi sika yese. Iyi zvino yakuziva kuti ZANU PF ichamirirwa nani nani nani. Apa tirikutaura mapolitical party ina mastructure, ina president, kwakaitwa congress. Vanhu vakati uyu ndo watinoda. Hakuna congress yakati chamisa ndiye president. Iyi ibulldozing pachirungu.
Asi mumwe anoongorora zvematongerwo enyika Matinashe Mugari vati danho ratorwa neTCC iri danho rakanaka zvikuru, vachiti zvichitariswa kuti vanhu vanombonyikidzwa sei munyika.
Unoona kunge idanho rakanaka tichitarisa mamiriro akaita environment, yatingati environment yepolitics dzemuno. Panewo zvakadai zvinowanza kuitwa mushure mekunge vanhu vatarisawo kuti zvii zviri kuitika in terms of security yemacandidates yavo.
Kunyange dare renomination court riri kugara nemusi wechitatu, mamwe mapato anopikisa akaita seMDC inotungamirirwa navaDouglas Monzora haasati azivisa kuti ndiani achavamirira musarudzo. Bato reZANU PF chete ndiro rapeta urongwa hwaro nekuzivisa kuti ndevapi vachakukwidza vakarimiririra musarudzo. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Rutendo Mawere.